Tiri kutomirira kuti kana vachinge vauya muno muZimbabwe vakaona Minister weForeign Affairs General Moyo vangazodawo kuti vaonewo tivaudzewo mamiriro ezvinhu munyika. Saka komiti yangu iri kushuvirawo zvikuru kuti ivaone mumwaidzi kana dzinge dzauya muno muZimbabwe kuitira kuti tivaudze kuti aiwa Zimbabwe yanaka, yaakuda kuti tichidyidzana nedzimwe nyika tichidzokerawo mumhuri yepasi rose sekungoita kunoita dzimwe nyika.
Asi zvakakosha here Honorable Paradza kuti Zimbabwe inge iri nhengo yeCommonwealth?
Zvakakosha zvikuru nekuti patakabva muCommonwealth takaruza zvinhu zvakawanda. Takanga tine mascholarships, ndingakupa semuenzaniso. Tine mascholarships evana vechikoro vanenge vachida kunodzidza. Tine mascholarships even evanhu vadzidzisi vepayunivhesiti vanenge vachiita maexchange programs. Saka zvakakosha nekuti tinenge tisiri mumasanctions, tinenge tichibatsirwa kuti tinenge tichitengeserana nekutenge nedzimwe nyika dzinenge dzirimo muCommonwealth. Saka zvinotibatsira zvikuru nekuti makore atakanga tichiri muCommonwealth umu takazviona kuti takatambura, takasara tava varombo zvisingaite. Saka hatichada kuita izvozvo mistake iyoyo futi. Tinofanira kuti tichidzokera tichibatana nevamwe zvakanaka.
Tiri kuona kuti hurumende yava Munangagwa kubva zvavatora mhiko vanenge vari kusimbisa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Taona vachishanyawo kune dzimwe nyika, vamwewo makurukota achiendawo kuZimbabwe nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika. Muri kufara here nezviri kuitwa nehurumende kuedza kudyidzana nevamwe?
Ndingangoda kuti ndikuudze kuti kawiro kari kuita vanhu muZimbabwe munomo vari kuda kuita mabhizimisi muZimbabwe kunotyisa. Ukatarisa mahotera ezvino emuno muHarare akazara, anogara akazara nevanhu vekunze vaakuuya. Ukatarisa kunana Victoria Falls, kunana Great Zimbabwe, kunana Kariba kwazara iye zvino nevanhu vari kushanya kuuya kuzoona mapopoma edu. Saka vanhu vari kuuya zvikuru ende isusu tiri kuzvifarira kuti zviri kuitwa navamunangagwa ndo chinhu chaicho chakanaka chekuti nyika ibudirire. Saka tiri kuvabatsirawo isusu tiri kumhanya nekweduwo. Tine vanhu vari kutouyawo isu vanenge vachiuya kwatiri vachitinyorera. Maambasada edu ari kunze uko ari kutaura neni zuva nezuva kuti kune vanhu vari kuuya vari kudawo kuzomuta maindastiri akati akati, chii chamungabatsira nacho, tichivapawo pfungwa dzedu dzatinadzo. Saka tiri kufara zvikuru zviri kuitwa navamunangagwa nehurumende yavamunangagwa. Ndinovimba kuti kana tapedza sarudzo dzedu muna July munomu, aiwa Zimbabwe inenge yaakuratidza yaane gwara kuti taakuenda kwakati, taakuenda kwakati. Zvinova zvino vizhini yavamunangagwa ichange yaakubuda pachena manje.